vataurira kutsutsumwa kwedu nenzira yakabatwa minister pavanga vachibva kunyu yoko vachiuya kuZimbabwe. Vaifanira kuti vatorwe vagoenda nenzira inenge ichienda vakuru vakuru vehurumende vakaita saivavo. Tekare vanga vane tsamba yairatidza kuti vaifanira kuti vabatwe nenzira iyoyo. Asi vanga vakamirira hurumende yekuAmerica vanga vari papa vanoita basa iroro vakaramba kuvasa vaende nenzira vachitiwo vanga vasati vataurwa nehurumende yavo kuti minista anofanira kubatwa nenzira iyoyo.
Makagutsikana here netsanangudzo yakapiwa nemumiriri weAmerica muZimbabwe kuti zvakaitirwei?
Akakumbira ruregero achiti hazvaifani kuti zviitike. Akati achabatana nevanhu vekuWashington tanyatsonzwisisa kuti chii chakaita kuti minista abatwe nenzira iyoyo, achiti kana azonzwa acharudzoka kwatiri achitiudza kuti zvinhu zvakafamba sei.
Pane nguva here yavakapa kuti vanenge vaona mhinduro iri rini kana kuti vakangoti vanodzoka kwamuri kana vanzwa kubva kuWashington?
Vakati vanodzoka kwatiri, tinoimba kuti vachadzoka kwatiri munguva shoma shoma yatakatarisira.
Kunze kwekudaidza ivo vaWatton, makaendawo here kuUnited Nations muchigunun'una nekuti musangano uyu wanga uri weUnited Nations?
United Nations havazivo vanhu vanobata mafambiro ezvinhu paairport. Ima American authorities ndivo vanobata nenyaya dzevanhu vanenge vachibuda nevanenge vachipinda. United Nations hainei nazvo izvozvo.